Svondo rapera, gavana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vakaudza nhengo dzeparamende pamusangano weurongwa wemashandisirwo emari yehurumende wegore rinouya kana kuti 2023 pre-budget seminar kuti vanotarisira kuti inflation yepagore ichadzika kusvika kuzvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% panosvika mwedzi wachikumi wegore rinouya nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa upfumi hwenyika zvinosanganisira kutengeswa kwemapeni egoridhe. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti tarisiro iyi icharamba iri chiroto sezvo hurumende yakatarisana nezvirongwa zvakawanda zvinoda mari zvinogona kutozoimanikidza kudhinda imwe mari zvichizokwidza inflation. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu vati izvi hazvikwanisike, vachiti chingangoitika kukwira kweinflation yepagore yakananga kusvika mumazana mana kubva muzana kana kuti 400% zvichikonzerwa nekukwira kwebhajeti renyika gore rinouya, kusanaya zvakanaka kwemvura, kushandiswa kwemari zvakanyanya munguva yesarudzo, zvirongwa zvehurumende zvinodya mari zvakaita semabonus pamwe nehondo yekuukraine. Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha, avanotiwo havawirirane nemaonero aDr Mangudya ekuti kukwira kwezvinhu kunogona kudzika panosvika pakati pegore rinouya, vachiti pane zvikonzero zvakawanda kwazvo zvinokwidza inflation pasi rose.
Tiri kuona futi kuti pane hondo yeRussia yekuukraine inova iyo Russia ichinge ichitsigirwa neZimbabwe zvekare, zviri kukwidza zvinhu zvakawanda pasi rino. Zimbabwe haina simba yokwanisa kukontrola zvinhu zvakaita saizvozvo namamiriro okunze kuchinja kwawo zvokuti tingasvika pakuti inflation inenge yadzaka kusvika pakati.
Imwe zvakare nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai moyo mutambasere vanotipawo maonero avo vachiti zvinonetsa kutambira zviri kutaurwa nagavana weRBZ nekuti hapana humbo hunoratidza kuti mapeni egoridhe ari kunzi abatsira kudzikamisa upfumi hwenyika abatsira zvakadii kunze kwemashoko ava Mangudya chete.
Kune mhaka yekuti vakatenga magold coin aya hapana munhu ari kuziva kuti vari kumachengetedza here kana kuti vari kumashandisa tradable value zvavaitaura kuti anenge achishandiswa kutenga. So naizvozvo handioni kuti angasvika pakuzosandura zvinhu zviri kuitika munyika sei, iwo achinzi anotengeserwa vanhu vasingazivikanwi, vanhu ava hatizivi kuti vari kumashandisa rachii, hatizivi kuti vari kumachengetera pai.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoona sekunge zvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa upfumi zviri kushanda zvaita kuti inflation isungwe mbira dzakondo.
So far tiri kuona urongwa hwakaparwa nehurumende hwekuunza value for money in terms of maprocurement processes ehurumende zvabatsira in terms of kugadzirisa overcharging imwe yanga iri kuitika kana kuti kuinflate kwakwema price kwava kuchiitwa nemacontractors ari kuitira hurumende basa. Saka izvo zvabatsira kuunza kakugadzikanawo. Uyewo nyaya yemagold coins yabatsirawo kukorobha liquidity muekonomy.
Asi Dr. Chitambara vanoti pachine matanho anofanira kutorwa kugadzirisa dambudziko rekukwira kweinflation zvachose.
I think chakakosha ndechekupfuura mberi nekuita mareform ano address especially nyaya dzecorruption muekonomy, especially kunyaya dzeprocurement idzodzi.
Ukuwo nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zveupfumi paJohns Hopkins University muAmerica muzvinafundo Steve Hank vakati inflation yeZimbabwe yepagore ndiyo iri pamusoro pasi rose, vachiisa pazvikamu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 393%, vachiti vanotarisira kuti ichatokwira zvakare mwedzi unouya. Asi Zimbabwe National Statistics Agency Zimstat inoti inflation yepagore iri pazvikamu mazana maviri nemakumi masere kubva muzana kana kuti 280%.